ndinotenda Jonga nekundibvunza kuti ndatambira sei sezvo tanga tiri nyika yanga iri palockdown kubva rakamira tinozoti tadzokera kuparamenti nenyaya yekutya kuti urwere uhwo unoziva kuti hunopararira unoziva kuti urwere uhwo tapererwa nevanhu vakawanda kusanganisira nhengo dzeparamende nhengo dzekabhineti nevanhu nehama neshamwari hakuna asina kufirwa nehama kana neshamwari nechirwere checovid-19 tinotambira danho irori rekuti tiri kuvhura takatarisira kuti timbopinda tione nekungoisa zviga zvinoita kuti paramende iratidze kuti iriko iri kumiririra vanhu asi nekuda kwekuti hatisare mumashure vanenge vanhu vachinzi havakwanisi kunge vachienda kumabasa isusu tomboenda kuti tinoisa zviga mudare reparamende tinozvitambira uye zvokushomeka kwevanhu vachapinda mukati medare reparamende tinozvikoshesa nekuda kwekuti hatidi kuti tiparadzirane hatidi kuti anenge achifanirwa kunge ari mutano azobuda asikumira zvakanaka chero patakamboita yatinoti kuenda kunopinda tozonotaura kuti zuva rakati tozodzoka munhu wese akapinda mudare reparamende iroro akatotestwa for covid-19 kuitira kuti uzive paumire nguva iripo saka naizvozvo vasina kunge vakatestwa vose vanotanga vatestwa for covid-19 kuitira kudzivirira kuitira kuziva paumire nokuitira kuti tisazadzane uyezvo utano hunongoda kuchekuti
zvii zvikuru zvamungatarisira kubata muparamende imomo tichiona kuti mama ane nguva musati magara separamende
ndingangoti Jonga tichibva mugore rakapera tine maripoti mamwe anga asina kupera emakomiti akasiyana siyana makomiti iwavo machairpesonvana stati garo vanokwanisa kunoisa matinoti manotisi ekuti ndiri kuda kuzoti ripoti yakatiitaure uye zvinokuita mheta kupendera maripoti mamwe akaitwa gore rakapera kuti dare rigove kuchitambira marekomendations anenge ari mukati achizogadziriswa bati are zvimwe zvatiri kutarisirana nazvo ndezvokuti tichigonzwawo kuti iyo mishonga neurapwa nekuwanda kwevanhu nekushayika kwevanhu kuti kwakamira sei uyezve neidzo nyaya dzemari kuti nyaya dzemari mumabhenge nevanhu mafambiro nemaitiro munyika nekuti tingangoona kuti iye zvino gore rino takaita mvura yakawanda asi tarisiro yekuti mapazi ehurumende anoona kuti tingange tine chikafu chakakwana here tikange tichizotarisira zvakadii zvino zvezvimwe zvinhu zvinoitwa hurukuro mukati medare reparamende asi apa ndinotarisira hangu kuti mibvunzo ichanyanya kuwanda nekuda kwokuti vanhu vanenge tinenge tichida kuti tizive munharaunda dzatigere kuti mishonga zvauri kunzi iri kuuya vanhu vatakamiririrawo sevana dare vemuparamende vanokwanisa kuwana mishonga iyoyo nekukasira zvakadii nekuti kunonoka kunotoita kuti vanhu tishaikirwe nevanhu vakawanda zvakadai
tiri kuonawo neuwandu hwevanhu vachanga vachibvumidzwa kupinda mumatare aya kuti 30 ne-25 imi muine nhengo dzinodarika 100 munozosarudzana sei kuti ava ndo vachapinda muparamende ava vachisara
hazvinyanyi wekunetsa Jonga nekuda kwekuti chero ari mumba chero ari muhotera chero ari mumotari make anobata ningi yeparamende wokwanisa kutaura wokwanisa kutodhibheta madhibheti anoitwa muparamende achitokwanisa kungowana zvinokwanisa kuwanikwa kunzi agara muparamende nekuti kugara imomo mukati hakuzi kureva kuti nevari kunzi havasi wese anogara yatiri kuti mavirtual meetings ndovata tachitoita taita makomiti nhasi ikuri kuitwa makomiti mangwana tiri kuita mavirtual meetings iwawo saka isi tsika yekutanga tingangoti itsika yekutodzivirira nokuti tikawanda dare redu raadoko vanhu varimo vakawanda saka tikai takakutsikidzana tisina kutedzera zvinodiwa nepasi rese zvokuti World Health Organization maguidelines ecovid akamira mei tinowanikwa taakutorawo mutemo isi tiri vatarisiri nevagadziri vemutemo.